Okay, se ba tsere MDC, the National Gender Secretary, se ke tsao program e tsena yo mo sa pepe ku makebere ni sa province kwanda central. Do partnering with the National Event here to commemorate the 16 days of activism against gender based violence. Saka program yedu to try la kuti ite ive iri much so that to vivise community kuti kodzero dzemadzimai adzifanire kudzanuri. Tinofara neprogramu ineyi because iri kuuya kuraise an awareness tichipreventa uyezo tichieliminata nyaya dzeviolence against women.
Saka matopiwa here mvumo nemapurisa nekuti tiri kumbonaka bato renyu riri kumbonzi riri kumboti kana richida kuita izvo zvekufora izvi kana misangano riri kumborambidzwa.
Mvumo hatisati taipiwa uyezve takatotarisira kuti tiipi. Ndo challenge yatinayo muno muzimbabwe kuti kunyange tichida kuita maprograms anoencompassa mudzimai wese whether ndewe political party ipi tinongoimima. Chinhu ichi chiri kutiosa seMDC but tiri kutarisa kumudzimai wese ari panze. Hatina basa kuti mudzimai wezano, hatina basa kuti mudzimai webato rekwani because makodzero emadzimai angori holistic anototora mapato ese. Saka takatarisira kuti vakuru vemapurisa vekugwanda vatotipa clearance. Tiri kutoida nokuti chinhu chatisi kuchitira iri MDC chete, tiri kuitira mudzimai wese ari panze. But zvisinei tine challenge nenyika yatiri kurarama kuti tinozongonyimwa nyange chinhu chichida kuchita tichiko komberedza munhu wese.
Ikoku idzo kodzero dzemadzimai muzimbabwe mungati dziri kukosheswa here?
Kodzero dzemadzimai muzimbabwe hadzisi kukosheswa. Ndichakupai muenzaniso wehona yanga achifanirwa kuvapo last week iyi. Tichiona mapurisa achitoita kukava mudzimai nebhutsu, tichiona mapurisa achirova vadzimai vakuru nebutton stick. Saka titori kure nenyaya dzekutoremekedza kodzero dzemadzimai.